This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kubvumbi 28 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu.
Tinotarisira kuti tichanzwikwa muvhiki rekupedzisira remuna chikumi, the last week of June, nekuti tazonzi isusu tiende kunotsvaga the first data available kubva kuna registrar na chief justice.
Dare rehigh court rinoramba kutambira chikumbiro chechimbi chimbi chakakwidzwa kudare iri kuti hurumende isendeke parutivi kutorwa kwemhiko nevana vechikoro. Misha yenhengo dzebato reRenewal Democrats of Zimbabwe inopiswa kumakoni north nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Mamwe madzimai emuZimbabwe anga ari munhapwa kuKuwait otarisirwa kudzoka kumusha nemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro reConstitutional Court nhasi raramba kutambira chikumbiro chesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights chekuti chirongwa chehurumende chekuti vana vechikoro vatoreswe mhiko chimbosendekwa parutivi kushika nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro reHigh Court nevamwe vabereki imbotanga yanzwikwa. Mutongi mukuru wematare vaGodfrey Chidyausiku vati hapana chikonzero chokuti paitwe chimbi-chimbi nekudaro nyaya iyi ichanzwikwa muna chikumi. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Hofisi.
Mapepa ataendesa kukoti ndeye kukumbira kuti National Pledge imbomiswe kusvikira dare repamusoro-soro ratiudza kuti zvinobvumirana here nebumbiro remutemo zvekuti vana vanzi vataure zviri muNational Pledge. Ndozvatanga zvatachikumbira izvozvo.
Ko nyaya yamakatanga kumboendesa kumatare yacho munotarisira kuti inonzwikwa rini?
Tinotarisira ndomabudura zvazoita kumatare. Tinotarisira kuti tichanzwikwa muvhiki rekupedzisira remuna chikumi, the last week of June, nekuti tazonzi isusu tiende kunotsvaga the first data available kubva kuna registrar na chief justice.
Muri kufara here nenguva iyoyi?
Hongu tiri kufara nayo, nekuti dare rati nyaya yedu inzwiko nenguva inotikasikire mbijana. Ndezvakanaka kuti nyaya yakadai so inenge iri kutanga muzvikoro kuti ikurumidze kunzwika kuti tinyatsonzwa kuti zvakamira sei pamutemo.
Saka zvinoreva here kuti panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti maenda kudare vana havazomanikidzwe kutora mhiko zvinenge zvichifamba sei?
Isusu takamirira kuti tizonzwikwe manje, nyaya yedu haisati yanzwikwa. Saka zvinoreva kuti panotanga zvikoro tinenge tichiri kungoteerera zvinenge zvichitaurwa zvinenge zvichibva kuministri izvozvozvo, nekuti hatisati tanzwa zvakati gadzigadzi. Tichazonzwa manje kubva kudare kana tanzwikwa kuti zvakamira sei.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Hofisi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ rinoti misha yenhengo dzaro mubhuku remukuva mombe kumakoni north yakapiswa usiku hwechipiri nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Mutauriri RDZ vapisha yemuchaura yavanoti midziyo yakawanda inosanganisira chikafu, mbatya nemagumbeze zvakaparadzwa nemoto uyo wavanoti wakasiya vanhu vakawanda vasisina pekugara. Vamuchaura yavanoti vane chokwadi chekuti izvi zvakaitwa nenhengo dzeZANU PF nekuti zvakaitika mushure mekunge paitwa musangano weZANU PF. Apo panonzi pakataurwa mashoko ekuti vose vanopikisana neZANU PF vanofanirwa kutama kubva mudunhu iri. Vamuchaura yavanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epamayo, asi hapana matanho atatorwa avari kuona ekusunga vanhu vavanofungidzira kuti ndo vakaita izvi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vawana mashoko akadaro vachiti vanoita misangano yekurovana masoro mangwanani oga oga, asi kusvika pari nhasi hapana zvakadaro zvati zvasimudzwa pamisangano iyi. Studio 7 yakundikanawo kubata veZANU PF kuti tinzwe mamiriro enyaya iyi sezvo mutauriri webato vaSimon Kayamoyo vanzi vanga vari mumusangano kuVictoria Falls. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata vamuchauraya.
Zvakaitika ndezvekuti vatsigiri veZANU PF kunonzi kumukwamombe village kumakoni north vakasvika usiku ndokubva vatanga kupisa dzimba dzevatsigiri vedu ikoko.
Misha mingani yakaparadzwa mukupiswa uku?
So far misha yatakaona yakatsva yatakairenga inokwana iyo mitatu.
Pane vakakuwarawo here muzviitiko izvozvi?
Hapana vanhu vakakwanisa kunge vachikuwara, but chikafu chevanhu nehembe zvese zvakapera kuparara.
Nyaya iyi makaisvitsa here kumapurisa?
Nyaya iyi takaendesa panonzi pamayo police station, but tichaitora zvedu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Makakwanisa here kunge muchiziva kuti ndivanani vakaita chiitiko ichi pane kuti muite kufungidzira kuti vangadai vari nhengo dzeZANU PF?
Tinovaziva vanhu vakatambe nyaya dzacho idzodzo nekuti vakaonekwa vachiita hurukuro dzacho pavakapedza kuita musangano paweekend ipapo.
Mati mamboedzawo here kana kubatawo MP kuti mumuzivise kundo zvakaitika?
Hatina macondacts nevanhu veZANU PF and hatina intention yekuvaita engage nekuti pakati pedu neZANU PF hationi kana paine zvinobuda ipapo. Tinovaona semhondi.
Icho chiitiko ichi muri kuchionawo sei sebato?
Hatikurudziri tsika yakadaro. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru kuti 36 years after independence pane vanhu vachiri kufamba vachipisa dzimba dzevanhu maerano nekuti vanhu vanenge vane pfungwa dzavo dzakasiyana nedzavo. Tinoshoropodza zvikuru chiitiko chakadaro.
Saka ivo vakapisirwa misha ava varipi kutaura kuno?
Vanhu vakapisirwa dzimba vamwe vacho vari ikoko, vamwe vacho takavaendesa kune imwe nzvimbo kuvati chengetedzei, vamwe vacho vakatakurwa ndipresident wepati yedu anoiwa Elton Mangoma kuendesa kuHarare kuti vandoreceive counseling.
Muchitarisa zvakaparadzwa mumisha mitatu yamataurai, mungafunga kuti zvingange zvichikosha mari?
Chakanyanya kukosha ipapo tingati chikafu nemabhurangeti. Handikakwanisi zvangu kuti ndingaita ruzivo rwokuita quantify in terms of financial figures, but vanhu vakatoparadzirwe zvinhu zvavo zvese, hapana chakabuda.
Vanga vari mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe RDZ vapisha yemuchauraya vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, Ishe Makore vekumasvingo mudunhu reGutu South vanoti havana kufara kuti bato reMDCT rakaita musangano waro mudunhu ravo risina kuvapira. Pamusangano wakaitwa kwaGutu nemusi wechitatu, Ishe Makore vakabuda pachena kuti ndeveZANU PF, vakapika kuti havasi kusiya dunhu ravo richiitirwa misangano neMDC. Pamusangano uyu vanhu vanonzi vakaenda kumusangano wakaitwa navaMorgan Tsvangirai nemusi wemugovera vakaudzwa kuti vachaurayiwa. Asi Ishe Makore varamba mashoko aya vachiti ivo chavanopokana nacho kuitwa kwemisangano ivo vasingazivi. Ray Choto weStudio 7 aita hurukuro naIshe Makore pamusoro pemashoko avanonzi vakataura pamusangano uyu.
Kuna musangano unoitwa mambo vasingazivi izvozvo hazviti kuiva vakangira vachide mambo vabvunza kuti nyanyi vakangira makaita mambo asingazviine makaii then you come back to me kana kuti mongonyora zvine madaikoko but rangunerokuti hakuna musikanda vanoitwa mambo vasingazivi muno mudunhu mangu mamakore ini samambo I will never accept that.
Tiri kunzwisenyu pamumire samambo asi mashoko atiri kuteera ndeyekuti izvo imimi samambo zvakare makazotaura kuti izvo muri munhu wezanu pf nokudaro vanhu vemuraini menyu vanofanira kuita zvido zvenyu zvamambo zvinova zvido zvezanu pf tingati ichokwadi here mashoko atiri kutambira iwayo
zvido zvamambo zvido zvokuti hakuna chinhu chinoitwa sabhuku wavanhu vangu asingazivi nokuti vanhu chokutanga vana sabhuku vobva pana sabhuku voenda kuna headman vobva kuna headman voenda kuna chief saka hakuna kana zvinhu zvingazvitamwi nasabhuku atora kuti hazvisizvo pamutemo wangu ini samambo zvinofanira kubva kuna sabhuku nokuti masabhuku angu nemabvunzo izvi inoziva rinoti kana kumboudzwa saka kana vasakuudzwa to me handizoni handizivi ende handigoni kuzvida zvo
samambo ishe makore kana muchinzwa vanhu vemudunhu menyu vachitaura kuti izvo nhingi nanhingi vakaenda musangano wakavatsvangirai tichida kuvauraya munonzwa sei
ya masoko avo ndomahwa but ndechekuti handina kuzvinzwa aaoipaposiuwa
samambo muri kupokana here kuti izvo sei vatsvangirai vakapinda munzvimbo menyu vasina kukuudzai kana kuti imi hamutodi vatsvangirai zvachose nebato ravo kuti vaite musangano mudunhu renyu
ndondapana taura nezvamapawanikati hakuna musangano unoitwa mambo vanofanira kuziviswa kuti tiri kudai munoziva kuti hapana zvakanaka mutemo unonge wamutemo purezidendi vamugabe vachiuya munzvimbo tine kuti nde tatonzwa pandiye mukuru wenyika vatsvangira hasiye mukuru wenyika but vanongopinda fremoka inopinda murudzo wahomu hainoki inongopinda handifunge kuti zvakanaka izvozvo kwandiri
ko imi samambo makadii kuenda kunovabvunza pavakapinda munzvimbo menyu imimi zvisina mvumo kana ruzivo rwenyu makadii kutuma machinda enyu akanovabvunza kuti zvinhu zviri kufamba sei pane kumirira kuti izvo muzoenda kunozvitaura pamusangano wakadaidzirwa wezanu pf
haisi nyaya yekuti kuvashabo asi kuti ndakazohwa kuti ndo zvakaitika vatoinda ende kuti ivo ndovaivapo ndakazohwa ivo vatoinda ndikati inhema ndofunga nokuti munhu uno mutemo wakabva kuvanhu agoni kungopinda mambo asingazivi
asi vakaronga musangano uyu vachimirira mdc uyezve vari kanzura mudunhu renyu imomo vari kuti izvo vakakuudzai kuti izvo vatsvangirai vachange vachiuya kuzoita musangano wavo imi mukati imi musangano haufaniri kunge uchiitirwa pamba pemunhu asi ngauenderera hawo mberi tingati mashoko atiri kunzwa haasi echokwadi
ya ipapo ndonhema dzoga dzandapamukutaura pamwe idzozvo nhema zvokuti vatsvangirai vanouya handina kuge ndambozvinzwa ndakazvinzwa vatobva ndakangova kuti kuno musangano tikangova kuti musangano kuda wekeya kana kuita sei tikati musangano yaitoendwa pawadifenda kwete pamba pomunhu kana kuita sei wadifenda ndo yandakataura zvokuti vatsvangirai vakauya ndakatozvinzwa vanhu vatobva
wadi senda ramuri kutaura mambo makore iri iwadi remdc kana kuti iwadi rezanu pf
mdc yacho haigoni kutsvaka nzvimbo yayo pasina mambo kutsvaka torangoungana papo mambo asingazivi tovanaziva kuti muri kuungana apa ini akati ngazvike pawadi senda ndo pandoda kuti paitwe ndo pakakodzera kuungana vanhu kwete ipapo chete
tiri kupanzwisisa ishe asi imi muri kuti izvo imimi makati vaende kuwadi pedzozvo muchiti zvakare hamuna kunge maudzwa nezvemusangano uyu saka chokwadi chiri papi apo mambo
ndakaona kuti kuno musangano asi zvokuti vatsvangirai vanouya handina kuzvinzwa kune musangano yakawanda inoitwa imwe inogona kunge ichipana masabhuku achingorangana zvekurarama imwe inogona kunge iri yesocial welfare imwe inogona kunge iri yezvakasiyanasiyana agenda yemusangano yasina kuihwa ndakazvinzwa atoinda tsvangirai atobva ndo pandakaona kuti papanotsvangirai pakati musangano handina kuudzwa kuti musangano wei wani
toti vanhu vemdc vakauya mangwana kwamuri ishe makore vachiti zvotoda kuita musangano wedu mangwana munovapa mhinduro yekuti kudi
zvinotipetserawo pachena nokuti kana izvozvezvi hamugoni kundibvunza izvozvo vanouya kune zvekuna mambo ini kamuda kuita musangano munoya tokudavirai kana muri moda kuita handinokudavirai mauya uno handisina dambudziko izvozvezvi handigoni kudavira nokuti tsvangira wacho wakatouya akaita zvaanoda mudunhu mangu indisingazivi saka akandikomendi kuti zvinhu zvakarosheka zvikadaro ndoti ha kode tsvangira akauya akazokuudzai maiti kudi iye asina kutondoudza saka zvaasina kutoudza toti kudi
toti ipapo pakakanganiswa mambo asi izvototi vakauya mangwana vachiti zvotoda kuita musangano wedu imi samambo makore munovadavira muchiti kudii
handiti vakamboita here pavasingakera, handigoni kuekera, vauya ndopetinovadavira, handigoni kukokana vakasaaa vachese, nekuti vanogona kungoitaka vachingeikwa vakaunganidzwa ndira ipapo vakaita zvavakaita. I was not there, handina kuudzwa, handizvizivi, machinda angu haazvizivi, mapurisa angu hapana arizviziva. Saka nhasi kuti ndigoti pavanouya vachandiudza, handigoni kuzvibvuma kuti vanondiudza because vanodherera madzimambo vanotangira.
Vanga vari Ishe Makore vekuGutu South vachitaura vari parunhare vari kwaGutu kwakare kumasvingo naRei Choto weStudio 7. Madzimai makumi matatu nevaviri vari muunhapwa kuKuwait vari kutarisirwa kupinda munyika nemusi wemugovera mushure mekunge vabhadharirwa mari dzekutenga matikiti endege namuzvinabhizimusi vawikino Chivayo. VaChivayo vaudza Studio 7 kuti vakaita izvi mushure mekunge vakumbirwa kubatsira madzimai aya nenhengo yedare reparamende vaKindness Paradza vaiti vainge vachitaura vakamirira mutauriri mukuru wedare reparamende vaJacob Mudenda. VaChivayo vatenda kuti basa rakadai rinofanirwa kunge richiitwa nehurumende, asi vati bazi rezvekunze kwenyika rakabuda pachena kuti rakanga risina mari. Mapato anopikisa anotire People's Democratic Party neMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube atumira mashoko kuvatori venhau ekushora hurumende nekukundikana kwayo kubatsira madzimai aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai nyara dzai Gumbo Nzvanda, vanove munyarikani kana kuti Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzine chekuita nekuroodzwa kwevana vadiki vasati vasvika zera rekuroorwa.
Takanzwa kushungurudzwa zvikuru tichiverenga mapepanhaurwa kuti pane vasikana vanosvika mazana maviri kana kudarika vakabatwa unapwa vakaendeswa kunyika yeKuwait vachinyepedzerwa kuti vari kuenda kunowana mabasa ekushanda mudzimba nemamwe mabasa akadaro. Takazonzwawo kushungurudzika zvakare chinzwa kuti vanhukadzi ava vari kubatwa huranda hwakanyanyisa uye kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa pavanenge vari muKuwait, vazhinji vavo vachizotiza vachitsvaga kwekuhwanda, vachitsvaga kwekuchengetedzwa kuti vadzoke kumusha kuZimbabwe. Saka pamazuva maviri adarika takanzwa kufara zvikuru chinzwa kuti pane vamiriri vevanhu mudare reparamendi vakaenda kuKuwait uye vari kuedza kutseketudza kuti tiwane madzimai aya achidzokera kuZimbabwe, uye kuti pane mumwe wemusi wedu wemuZimbabwe vabatifayo vakati vanokwanisa kubatsira kuti madzimai aya adzoke. Asiwozve tinotarisa kuti iyi inyaya yakakura inokosha kuti tese pamwe chete seZimbabwe uye kunyanya hurumende yedu Zimbabwe ise musoro pamwe chete igadzirise kuti nyaya dzakadai dzeunapwa dzisaramba dzichienderera mberi, uye kuti avo vanenge vadzoka kumusha vanoda kuwana kubetserwa paupenyu hwavo sevanhu vakatarisana nematambudziko, uye kuti tidzivirire dambudziko iri risaramba richiitika zvakare.
Zvii zvinofanira kuitwa nemadzimai nevasikana vechidiki vangange vari kuramba vachiwana ivo kurudziro iyoyi yekuti vaende kunoshanda kuKuwait? Nekuti tinonzwa kuti pane vamwe vachiri kutotsvaga vanhu kuti vaende kunoshanda kunyika dzakadai.
Tinoona zvinokoshesesa ndezvekuti nyika yedu tigadzirise panyaya yebudiriro yenyika kuitira kuti vechidiki vedu vawane mabasa. Tinodawo kuti kama embassy edu vanomirira nyika dzedu vari kune dzimwe nyika vange vane kusapotwa kwakakwana kuitira kuti vakwanise kubatsira mhuri dzeZimbabwe dzinenge dziri dzapinda mumatambudziko vari munyika idzodzo, zvichienda nekuti sekunzwa kwatinoita pane zviri kuitika kuKuwait.
Amai nyara dzeGumbo Nzvanda vanove munyarikani kana kuti Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzine chekuita nekuroodzwa kwevana vadiki vasati vabva zera vari parunhare kuSwitzerland naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Makadi mhuri yeZimbabwe, ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa, pindai mudariro. Chiwabvu 7 izuva reMother's Day, zuva rekuratidza vana mai vedu rudo. Tiudze zvamakaitirwa nana mai venyu muchishandisa namba dzeWhatsApp dzinoti 001 202 465 0318. Musakanganwe kuti udza zita renyu pamwe nera amai venyu. Tichaverenga mashoko enyu pa Studio 7.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kushushikana zvikuru nekushomeka kwemari mumabhanga izvo zvepakuti mamwe mabhanga ape vanhu mari inosvika madhora makumi mashanu pazuva. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti izvi zviri kukonzerwa nekuti Zimbabwe haina chairi kutengesa kunze izvo zvepakuti mari ishomeke. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Inyaya hombe kwatiriyo zvino because tange tine dambudziko iroro kushaya mari ichibva kuna employer. Iyo zvino toti tapiwa na employer waenda kubhengi weishaya. Muno muZimbabwe iyo zvino munoziva kuti vashandi vakawanda havakwanisi kuenda kumabhanga aya. Mabhanga aya kana nechiti aya ndiri kureva vana standard ka vemakambani ka aya. Tajaira mabhanga edu. Mabhanga edu muno muZimbabwe haana mari. Ndizvo zvinotorwadza. Saka idambudziko iye zvino vanopa malimit. Muno muZimbabwe pane mabhanga akutoti paunosvika unopiwa $50 chete.
Muri kumboitawo here misangano neivo vehurumende muchitaura nyaya yedambudziko remari?
Tiri kutaura navo asi unotoona kuti uri kutaura nemunhu apererwa asina solution nezviri kuitika. Iye anenge akutomirira kuti hamheno kuti remangwana rinomuka rakaita sei. Patinotaura nemaofficials egovernment hapana anokupa mhinduro yokuti gakava iri rinopedzwa sei.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Ko vanhu vari kurarama sei vasina mari? Blessing abatawo mumwe mugari wekuGlenview, amai Lillian Togarepi.
Zvino hazvina kumira mushe. Mari chaichaiva, mari ndoyashaikwa mucirculation. Hakuna mari ikaenda kumabhengi, hakuna mari unoenjiration wasaka salari yacho ikapinda mubhengi. Unoitora kana 6 uchienda kubhengi uchinotsvaga keshi yacho. Kana kuti uende kumashopu kwacho zvekutenga zvacho zviriko, asi iwewe mari yacho ndeisiri kubatika.
Tichitarisa iro dambudziko ramuri kusangana naro rekuti mari hakuna kumabhanga, muri kurarama sei? Chikafu munozotenga sei?
Unotongoti zvaitika musi iwoyo. Mumashopsi mamwe tumataona tuma 2kg, tuma 1kg, vanopima nemakapu, raisi, binzi. Saka tinotongoti ukangoenda mumashopsi unongotenga zvekuti vana vadye musiwo. Kasika wakatenga ka 1kg kako kehupfu kana kupimirwawo chidheka chehupfu pamashopsi 5 rand kana dhora nechigudi chesipo 5 rand nekapu yematemba. Otopimirwa pane kabhodhoro kanopimwa mafuta, so otopimirwa mafuta akuenda unobika. Zvazemusiwo zvadarika tozoona zvemangwana.
Mashopu ari kuita aya ndeapi ari kuita izvi? Mashopu makuru makuru here kana kuti madika aya?
Aiwa, mukaenda pamashopu tipedika patinotengesera senge pana tichagarika paya kuGlenview handiti, vanhu vanenge vakawaridza panze. Kune vanhu vasinzi vanhu vaita vasina mabasa ndi vanhu vaita kuita vending. Saka munhu anoenda unotenga saga rake reichirere re10 kg rehupfu handiti. Kati anongogarisa chibage chake 10 kg handiti, obva auya opima makapu achiti 5 rand anobudisa mari yakawanda darika yaanenge ashandisa kutenga. But apa in the meantime anenge achibatsiridzawo kune uyo asina mari yekutenga chihombe. Because kana ukaona 5 rand handiti, izvo zvinhu asi ndikaita dhora ndinonobika sezana vana kumbatikanjika. Because ndinonotenga muriwo ndinonotenga upfu we 5 rand handiti, ndotenga mafuta 5 rand, ndotenga mabhandiro maviri emavhiji 25 cents handiti. Ndotosvika kumbatika sezana nhasi raita sei? Radarika. Ndomararamira tiri kuti. Kana sipo ikapera unonogudurwa chigudu che 5 rand. But iye anenge ahodha bhari sipo. Kuhodha kubhari sipo. Kutenga bhari sipo kunogona kuita kuhodha. Kunogona kuita bhizinesi kune mumwe munhu.
Mumwe mugari wekuGlenview, amai Lillian Togarepi, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Afghanistan yashora zvikuru Pakistan nekutendera chikwata chechiTaliban kuti chishanyire nyika iyi. Afghanistan inoti vanhu vechikwata ichi vanopfurikidza mwero uye havafanira kunge vachidyidzana navo. Mumiriri wa America muZimbabwe wa Harry Thomas vanoti nyika yavo iri kusimbaradza mabasa ekubatsira mhuri yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko renzara. Ambassador Thomas vati America iri kuvakawo muzinda mutsva muZimbabwe izvo zvapakuti vanhu vakawanda muZimbabwe vawaniswe mabasa. Mukuruzeya nezvenyaya yemamiriro echikafu, Blessing Zulu abata mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Stanislas Chatikobo.
Pari zvino hasati tawana chikafu, vatiri kubatsira tikuvabatsira nemari.
Muri kuvapa mari?
Individual, tinovapa $1,000. Zvongoendawo kuti mumba mune mhuri yakakura zvakadii.
Imi sangano renyu muri kunyanyoshandira kunzvimbo dzipi?
Izvizvi tiri kwese. Kana maprogram achinge auya tinogona kushanda kwese. But iko zvino kwatiri kwatatanga kuti tipinde. Tichapinde tinenge tiri muchipinde. Tenge tiri magutu but not mawadzi yese but tiri mawadzi tine forwards magutu toenda kuchipinde ndokuve kwati kuzoparika futi.
Mati chikafu chinenge chati nonokei kuuya mungazi kuti zviri kufamba sei?
Vari kutipa mari yezvino vari kutisapota havasati vataura nenyaya dzechikafu saka tiri kungopuwa mari yati kushandisa mazuva.
Asi dambudziko muri kuona riri kukomba zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana idzi.
Ya, dambudziko ririmo zvaro basi ndoda kuimba kuti nawo mamwe mafera zuva iko vari kubatsira ndinogona kubatsirikana zvazvo mukati meinzi kuti dzakasiyana siyana.
Mubvunzo yekupedzisira, mungakurudzirewo kuti kudii kune masangano makuru anopa mari aya ekunzi aya?
Ndinokurudzira kuti kana taigona kuti tibatsirwe kana mari dzezvakakwana tingakwanisiro kubatsira vanhu vakati wandei munyika yedu.
Mukuru weChristian Care, Reverend Stanislas Chatikobo, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Tinokutambirai nemufaro watereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro navasungano chisina.
Yakanaka Chioneso maita basa nemukana wamatita neprogramu yatinayo pano pakadoma. Yatakakokwa neNational Association of Youth Organizations. Tadzidza zvakawanda. Chikuru chatanyanya batisisa ndechekuti vechidiki havasati vanyatsoziva zvekushandisa yatingati digital media. KuZimbabwe Youth Council tiri kudevelopa yatiri kuti Zimbabwe Youth Empowerment Strategy for Investment. Inova dokumendi richabatira vechidiki kuti vanokwanisa kutarisa zvirongwa zvenyika. Saka igwaro iri rinoda kuenda kunzvimbo dzakawanda dzakasiyana siyana. Takurudzirwa kuti gwaro irori rishandisewo zvidzidzo zveICT nedigital media kuita kuti vakawanda vazive nekunzwisisa.
Nyaya yehumizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti ICT inobatsira here munyaya dzesarudzo?
Tine veZimbabwe Electoral Commission vachitopupurawo chose kuti pavanhu gumi vega vega tivati mupfumbamwe yacho vane access kumafoni. Saka mukana iwoyu tinofanira kuushandisa kuti mumanational processes akadai dzemusemaelections chaiwo tifambise mashoko kubudikidza nedigital media. Anokurumidza kusvika kupfuura kushanyira munhu pamba yega yega sezvaanosiita kana vachiita voter registration nevoter education.
Ko ICT kana humizha mukufambiswa kwemashoko ingabatsira sei chirongwa cheZim Asset?
ICT inokwanisa kusimudzira urongwa hwenyika. Semino muZimbabwe ine Zim Asset. Saka paZim Asset ICT inokwanisa kubatsira kubudikidza nekuvakwa kweinfrastructure iyo inoita kuti zvidzidzo zviri kuitwa kuno kuHarare kana kumaguta zviitwewo kumaruwa.
Pane mari here yekubatsira vanoda kupinda munyaya dzeICT?
Pari zvino pakaparurwa chirongwa ichi cheYouth Innovation Fund naminista vanoona nezveICT Honorable Supermandi Wanzira vaiti izvo chichapa mukana kune vechidiki vane ruzivo rweICT uye vari kugadzira masolutions atingati ari kuuya through ICT kuti vakwanise kubatsirikana kuburikidza nemari.
Tinotenda avo vanga vari mukoma sungano chisina vanoshanda nesangano The Youth Council of Zimbabwe. Aiwa watereri, nguwa ndoyaita shanje. Tosangana zvekare mangwana. Ndini Chioneso Jani.
Aiva tinotenda zvikuru chioniso vateereri musakanganwa uchirongwa cheWomen's Roundtable na8:30 p.m. apo tiri kutarisa nezvekudzoka kumusha kwemamwe madzimai ainge achibatwa senhapwa kuKuwait nevamwe vasiri kuzivikanwa kwavari munyika iyoyo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina, ndimi yake Mwakalele.